Henry Takashingabere, uyo ane makore makumi maviri nemasere, akasungwa musi wechishanu akamisa pamberi pedare musi wemugovera, mutongo wedare muchiredza amai Geraldine Mutsotso, pakati agare muchitokisi akamirira kuzoendeswa kuAmerica kwaakapara mhosva. Asi gweta raBere vaCharles Vudzi vati vaendesa nyaya iyi mudare nhasi vachikumbira kuti vaBere vabhadhare mari yechibatiso kuita kuti vagare kumba kusvika pavachaendeswa kuAmerica sezvo mutemo uchiti anofanira kundotongwa kwaakaparira mhosva.
Akasungwa nemusi wechishanu akamboenda kukoti nemusi weSaturday, then the matter was referred tizozowa kukoti on Monday. Then on Monday takapa nemaissues akareiziwa, saka meta yacho inofanira kupinda mukoti nhasi for the process yacho inofanira kuita for extradition, inofanira kutanga nhasi. Macharges ari ngofesa pane macharges akati wandeka, pane nyaya yavo dzekuti anenge ari kunzi pane mari dzakaitwa nechirungu yavanoti wire fraud, something like that, vari kunzi vakaita fraud ikoko kuAmerica iye nevamwe vake. Saka panonzi panenge pakunzi pakabiwa mari anosvika kuma 7 million.
Zvinonzi amai Mutsotso vati Bere amiswe pamberi pedare mangwana kuti azoudzwa kuti anopiwa mvumo yekubhadhara chibatiso here kana kuti kwete. Vafudzi vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti dare richapa Bere mukana wekubvisa mari yechibatiso mangwana, vachiti haana pfungwa dzekutiza uye zviri pamutemo kuti anenge apara mhosva adzorerwe kundotongwa kwaakaparira mhosva yake.
Iyagara itongerwe munombozi nyaya isina kuitika kunoku, saka iye mutu vakabudirira inofanira kuti anotongerwa kuAmerica. Zvikarambawo inobva anobva angogara kunobozi pane nyaya ndepekuti isofanira kuenda kukoti onomirira iye neinstruction yaanenge atipo. Saka pane zvinhu zviviri patagara muno maitongerwo munomu vanenge vaita kungoita process yekuti zvivo pane pane manonzi maagreements between nyika mbiri. Saka panofanirwa kunzi kana paitika mhosva kune imwe nyika vaobatsirawo kuti vacho vakapara mhosva adzosere kwaakadii vanofanirwa kutongerwa.
Muchuchisi wedare Muzvare Chiedza muhwanda vaka vakaudza dare kuti kubva munandira wegore ra2007 kusvikira muna kubvumbi 2012 kudunhu reOhio, Bere nevamwe vake vaviri vanofungirwa kuti vari mumasvingo vaJulius Marimbire nakudzaishe Marimbire vaibira zvizvarwa zveAmerica mari dzemutero vachishandisa magwaro evanhu zvisiri pamutemo. Vanonzi mari yavakaba inosvika mamiriyoni manomwe emadhora uye mari iyi vaiendesa kuZimbabwe. Pakati dzavatatu ava muAmerica muna 2014, Amerika yakabva yazivisa pasi rose kuti iri kuvatsvaga vatatu ava nemhosva dzavakapara munyika yavo. Zimbabwe neAmerica dzine chibvumirano cheextradition treaty chakanyorerwana muna chikunguru 1997 chinopa nyika idzi mbiri kuti dzipanane vasungwa vanenge vapara mhosva zvisinei nekuti chizvarwa ndechenyika ipi. Nakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.